Starting out semester on me. Vanoti hecho chimandara chedu asa changobva kutemwa nesando
temwa nesando
yeah isu tinoona togara totanga kumangara zvedu aiwa zvegens asi mhosva kufamba nebenz asi mhosva kubvama regens achinyanya kunakwa nejesu anyanya kunakwa nejesu aiwa anyanya kunakwa nejesu yeah. Kamuratidza mari achakuratidza mapi achati tik 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 achafuratira njanji patiri achati nemfesi achatikavira panze asi pachapera manzi chamugadzika
pasi
anotobvawo kumba kune vanhu anotobvawo kumba kune vanoti hecho chimandara chedu asi achangobva kutemwa nesando isu tinoona togara totanga kumangara zvedu aiwa zvegens asi mhosva kufamba nebenz asi mhosva kubvama regens achinyanya kunakwa nejesu anyanya kunakwa nejesu aiwa anyanya kunakwa nejesu momu zvake vari tai 2 plus yakarova bp little brother dropped out of high school akadropa ep zvakashota zvizhinji tava show hatiiwini I am a sports as it is. Anonzi Joylin, shiwe chitele mikoini. Anti chero ndikashama nenhamo vachazongoti muroi ndini. Takamboramba zvavakatenga, takambosasana samatenga. Takafamba nawo macheja, takazotambura takatemba. Zveumandara zvakarema, ndiri kuparara ndakatenza. Midzimu yababa yakaneta, ndiri kutsvamana pana mhepa. Ndiri kutsvamana pana mhepa. Chizizivai, kuti vimpai, iye vimpai wacho. Anotobvawo kumba kune vanhu. Anotobvawo kumba kune vanhu kuti hecho chimandara chedu. Asi achangobva kutemwa nesando. Isu tinoona togara totanga kumangara zvedu. Aiwa zvegens, asi mhosva kufamba nebenz. Asi mhosva kubvama regens. Achinyanya kunakwa nejesu. Anyanya kunakwa nejesu. Aiwa anyanya kunakwa nejesu.